Kunyange azvo passport itsva ye e-passport iri kutarisirwa kupedza kubiwa kana kuchengetedzeka kwemapassport. Zvizvarwa zveZimbabwe zvine mapassport ari kupera gore rino nerinouya zvinoti hazvizi kufara neurongwa uhu. Kuitira kuti zvikwanise kuwana magwaro ekugara munyika dzakapoteredza Zimbabwe dzinosanganisira Botswana, South Africa, Zambia nedzimwewo. Zvizvarwa zveZimbabwe zvinoti zvakatarisana nekubhadhara mari inodarika $600 emadhora ekuAmerica munguva pfupi. Sezvo vachida kuti mapasipoti abude nekukurumidza, vazhinji vanogara munyika dzakapoteredza Zimbabwe vari kubhadhara madhora $310 kuti vatore pasipoti ekudhara kwetomu kupera kwegore rinouya, vobvisazve $200 kuti vava nepasipoti itsva. VaJustice Muramba, avo vanogara muguta reFrancistown muBotswana, vaudza Studio 7 parunare kuti varovera mwoyo padombo ndokunotoresa mwanasikana vavo pasipoti itsva kunyange vachiziva kuti iri kumiswa gore rinouya.
Kana vakatongoanaunsa kuti maepassport haakushanda chete, vese vave vane mapassport asiri maepassport haachashanda, kuti ngati utongonoaplya futi imwenyuwani unorwa hondo yacho unoiwina. Zvinoreva kuti kuti uwane passport unenge wabhadhara 518.
Semunhu ane mukadzi nevana vatatu, vamuramba vaenderera mberi vachiti vakatarisana nedambudziro kutsvaga mari inodarika churu chimwe chete chemadhora ekuAmerica kuti vakwanise kutora mapassport matsva aya. Hurumende yakadzika mutemo weStatutory Instrument 273 of 2021, uyo noti passport iri kushandiswa iko zvino ichamiswa kushanda muna zvitoro gore rinouya, muchiitiko chichamanikidza vanhu kuti vatore e-passport. Chimwe chizvarwa cheZimbabwe chinogara muguta reLusaka muZambia, vaChandrick Mwewa, vanoti vanoona richavagangaidzwa mhezi yavavira mudumbu kuzvizvarwa zveZimbabwe zvizhinji kuti zviwane pasipoti itsva iyi.
Iye ndiri kuona kunge iri kuomesera zvizvarwa zveZimbabwe, nekuti makore matatu apfuura hurumende yeZimbabwe yakanga ichitadza kuwanisa zvizvarwa zveZimbabwe mapasipoti. And tichitarisawo mapasipoti acho akanga ari mapasipoti ekuti anione sekunge akanga achinetsa zvakanyanya kugadzira. Zvino kana vaisa imwe zvepasipoti idzva yekuti inoda zvakawanda zvekuti ikwanise kugadzirwa, richange riri dambudziko hombe kuti vakwanise kuwanisa zvizvarwa zveZimbabwe mapasipoti aya macho.
VaRonald Chikwenere vanogara muJohannesburg, South Africa, vanoti hurumende inogara ichida kuombesera vanhu uye zvinogara zvichivanetsa kuti sei pasipoti yemuZimbabwe iriyo inodhura chete kana zvichienzaniswa nedzimwewo nyika.
Chokutanga ndechekuti we never know nenyaya yepolicy inconsistency yeZANUPF government. There are chances zokuti tinogona kungonzwa kana mapasipoti aya haachatoshandi. Saka zvinotoriwa ndinenge ndatoaffectiwa. Ndienda kufosa wanditore mapasipoti either 100 kana 200 kana 200 emergency, nokuti ndichitira kuti gare kuno kuzvakanaka. Ndoda kucommenta futi panyaya yekuti pasipoti irunza 100 US kuna na South Africa, Botswana, kupi kwese, mapasipoti anodhura $25. So we do expect kuti iyo government kana ichindoisa maelectronic passport ngaichiitawo take into cognizance fact yekuti we've been complaining about the high fees inochajiwa neZANUPF government compared to other SADC countries.
Asi chimwewo chizvarwa cheZimbabwe chinogara muguta reBlanda muMalawi, vaCharles Nyengetere, vaudza Studio 7 parunare kuti passport itsva iyi ichabatsira zvikuru mukuderedza kubiwa kwemapassport.
Yakanaka chinhu wanga kuti tekinoloji iri kuchinja, saka unoona kana zvinhu zvichinja. Yanga iripo maybe scanning yanga iri slow, but bandiso manje inenge iri pasi. Papasipoti yakudhara yanga achiva like madzidzidzi anga kunetsa kuti kataka dendi dzidzidza kucountries asi kuti havasi kudhinda ndiri. Saka zvanga hanetoi problem, ungogara uchingotora passport now and then.
Studio 7 anokwanisa kunzwa divi rehurumende panyaya iyi, sezvo gurukota rinoona nezvemukati menyika vakazembe-kazembe vati vatumirwe mibvunzo paWhatsApp asi vanga vasati vapindura kusvika taenda pamhepo.
Ndanzwa nekumiskotwa, nditumirei mameseji enyu ndokupindurai.
Nyanzvi munyaya dzemitemo yekufamba kwevanhu, muzvare Primrose Mandu, vanoti hurumende yava mubichi kutsvaga mari muvanhu vanogara kunze kwenyika.
Apa tiri kutoona kutoti hurumende iri kutoita inonzi fundraising muchirungu, vari kuteya mari kuti muvanhu.
Unofungidzirwa kuti kune zvizvarwa zveZimbabwe zviri pakati pemamiriyoni mana nemamiriyoni manomwe zvinogara kunze kwenyika. Ndakamirira Studio 7 muFrancistown, Botswana, ndini Shingirai Madondo.